zvikoro zvizhinji mumasvingo zvakaita serunyararo primary Christian High nendarama High School vadzidzisi vange vari pabasa nhasi vadzidzisa vana vakabhadhara mari yechikoro sezvo vazhinji vadzoro vachinji vatange vabhadhara mari dzechikoro. Mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe PTUZ vatakafira zvovo vati ratidziro yavo haina kuzoita sezvo hurumende yakazobvuma kutaura navo nezuro, asi vati hurumende ikararama pakuita zvavanoda kutanga muvhuro svondo rinouya varayiridzi vanenge vokanda mapadza pasi.
Dambudziko riripo nderokuti isuwo hatina kuwana time yemobilization plus pataida kuti tanga strike nhazvo zvakanaka, asi chazonetsa chete ndechekuti nezuro hatina kuwanikwa tichitaura chimwe chete chekuti tinotaura sefozeu. Takazowanikwa vamwe vedu vari kupi, vari kuapex council, zvakazodiluta hondo yedu pataida tautaura naemployer zvikuru sei vamubengeki vachiti vanhu venyu vari kwese kufozeu nekuapex council. Bat zvatiri kungotaura ndezvokuti hurumende nezuro ndo payakatanga engagement nesu sefozeu makore ese matinguva iyi yanga ichiramba, saka takaona sekuti zviri nani timboipa mukana kuti musi wa 14 inenge yagadzirisa zvinhu. Saka nguva iyeyi tiri kuishandisa for mobilization process, kana hurumende yauya nezvinhu zviri nani zvinopfuura pa10% ikasvika pa40% musi wa 14 tinovatenda. Vakatadza tingokurudzira varayiridzi kuti hondo yedu iri kuendera mberi, ngavashandise mazuva yaasara kuti mobilize kumobilize ende uyezve kana takawanda hatifani kutya kudzingwa, nekuti tinogodzingwa sei takawanda vanozovawanepi vamwe varayiridzi vanopinda muzvikoro kuti
hurumende yakati inokwanisa kuwedzera vadzidzisi mari nechidimbu 10 kubva muzana, asi vadzidzisi vanoti vanoda zvikamu 40 kubva muzana, vakasawana izvozvo vanorangwa mabasa. Sangano reFederation of Zimbabwe Educators Union rati richapedzisa kutaurana nehurumende mumazuva mana anotevera. Sangano iri ratiwo kana hurumende isina kugadzisa zvichemo zvenhengo dzaro, varayiridzi vanorangwa mabasa kutanga musi wemuvhuro svondo rinouya. Zvichakadaro, vabereki munyika yose vari kuchema-chema nekuti vana vatadza kuita zvidzidzo zvavo zvichitevera kudzingirwa mari yechikoro. Vabereki vakawanda vanoti vari kunetseka neupenyu sezvo mari iri kunetsa kuwana munyika. Ambuya Abhibha Muchinjikwa vanoti vazukuru vavo vavanochengeta vadzingwa pachikoro cheChristian asi ivo vasina mari uye vari mubishi rekutsvaga mari iyi.
Vana vadzingwa zvisvika kuchikoro, mukana wekuwana mari kwezvinhu hasati tava nawo.
Christian
yadzingisa ichangotanga nhasi yabva yatodzingwa, zvokutoti izvo zvaisa mbotaura navo patauya pano kundobvunza mwana kuti ukudza kuti masara musina kana munhu mukilasi. Mari yacho tete taiwanapi nguva nenguva? Tina vana vari kupuraimari, vazukuru sedu tisakura hedu tombotsvaga tombomirira mbotumigwa kuti vedu vekuno hatisina mari, tichitumirai vozotitumira. Apa mwana unenge akagara ndokuna kundopa dheti rokuti musi wakati, kana dheti racho rikasvika iroro mwana asati abhadharwa unodzingwa mari yapamwe inenge isati yasvika. Ndongova munhu wekungokumbira kana vakatokona kuti kuziva kuti tava ndovekukumbira.
Vanorwadziwa kuti zvikoro zviri kutadza kutevedzera mutemo wehurumende wekuti hapana mwana anodzingirwa mari yechikoro.
Izvizvi zviri kutinetsa zvikuru pakuti hurumende mutemo wayakaisa ndokuti vana havafaa kudzingwa pavanoenda kuchikoro, especially zainge zuva rokutanga. Saka isu tiri kuona sevabereki zvinhu zvacho zviri kutinetsa, tisi tinochimirira dzimba, rendi dzechida kubhadharwa, mafizi acho iwavanenge akatimirira. Saka dai vaigona vatipawo kana imwe payment plan yekuti vana vakwanise kuenda kuchikoro vasadzingwa zvavo.
Mukuru webazi rezvedzidzo mumasvingo vazedias tiga varamba kutaura nestudio 7 nezvenyaya yekudzingwa kwevana vechikoro. Ndakamirira studio 7 mumasvingo. Dini Gandhi Maramba.